vanhu vakawanda vanoshandira hurumende vanga vakazara muzvitoro zviri mudhorobha reFrancistown muBotswana vachitenga zvinhu. Vataura neStudio 7 vati nyaya yenzara iri munyika ndiyo yaita kuti vaite chipatapata kushandisa zororo iri vachinotenga zvinhu zvavanoda. Amai Shailete Mzanenamo, avo vanoshandira pachipatara cheMpilo General Hospital muBulawayo, vaudza Studio 7 kuti vauya kuzohoda zvinhu zvavanotengesa kumusha kuitira kuti vawanewo mari yakati wandei sezvo mari yavanotambira iri shoma zvikuru.
Handina celebrate, ndisina chekudya, manherundo zvodii, hapana zvekuita, zvasainangouya hangu kuti ndizodini ndizohoda kuti vana vangu vawane zvekudya. Iya, vakatirwira and they are protecting us. Saka vanhu vakanaka zvekuti, but for the moment hatina chekudya, tiri kutsvagawo zvekudya nevana vangu.
Muzvare Miriam Tumbene vati havangagoni kugara pasi pasina chavari kuita sezvo mari yavanohora iri shomanini kuti vararamise vana vavo vatanhatu.
Handikwanisiwo kugara kana ndichida mari nokuti handichida kutsvaga zvekuraramisa mhuri yangu.
Chimwewo chizvarwa cheZimbabwe vaEzekiel Chipanya vati hazvina musoro kupemberera zuva remauto vana vako vachifa nenzara. Vachipwanya, avo vanoshandira muBulawayo, vati pane kuswera vakatarisa masoja achifora munhandare vaona zviri nani kuti vauye kuBotswana kunotsvaga zvingararamise mhuri yavo.
Hationi zvavakarwisa, vakarwisa ivo vana Munangagwa ndovari kuwana zvekuita kuti isusu tiri kutambura nemhuri dzedu. Mumusha uko vamwe vari kudefense force vari kutocelebrata, vari kufarawo nemhuri dzavo nekuti ndezvemadhara vari kuzviva vachiguta. Isu tiri kutambura nemhuri dzedu tichisva chekuraramisa, saka tauya kuno kuzotsvagawo kuti tiraramise mhuri, kuti tive kunongwa kusekuti tofarira vakunongwa, but nhamo ndiyo inotoenza kunongwa.
Mumwe vevanhu vanga vari muBotswana vaPeter Mimbere wati semushandi wehurumende vari kugara vachifunga kuti pamwe remangwana ravo richanaka, asi vaMimbere vati vanotenga nekutengesa zvinhu kuitira kuti upenyu hwavo hufambe zvakanaka.
Isu tisemativo 7 tinotora nguva yeholiday kuti tikwanise kuti hode zvinhu tinotengesa kana out of kune dzimwe nyika, and then zvinotibetserawo futi pakuti mari yatinotambirawo inenge iri shoma, tikwanise kutiraramise mhuri. Plus mari yatinoshandirawo sometimes inogona kupinda maaccount late, so izvozvo zvekutengesawo tichidaida zvinotibetserawo kuti, but mari painenge isati yapinda tokwanisa kuti titengere vanawo chikafu nekubhadharawo marendi patinogara.
Zvinhu hazvina kumira zvakanaka muZimbabwe zvichitevera kuparara kwaita upfumi hwenyika, izvo zvava kupa kuti vanhu vakawanda vabude munyika vachinotsvaga mafuro manyoro munyika dzakasiyana siyana. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown muno muBotswana, ndini Shingirai Madondo.